Munyori mukuru wesangano ravana chiremba resenior hospital doctors association Dr. Aaron Musara vati uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hunoratidza pachena kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Kuti mutarise paripo pakanyorwa mashoko akanzi positivity rate. Mashoko iyayo anokuratidza kuti yakanzi positivity rate iyoyo iti 23%. Mukaatarisa muchaaenzanisa nepaakanga ari svondo rakaperapo. Positivity rate yedu yanga ichitangirapo pa5%, 6%. Tazviri kureva ndezvekuti kune makesi akatowanda asiri kubatwa. Kana positivity rate yanyanyisa kukwirisa, kureva kuti kutori nevanhu vakawanda vasiri kubatwa vanenge vainazvo chirwere ichi. Asi hachisi kutestwa chichiwanikwa mumuwani wavo hacho so iko zvino. Saka kuratidza chirwere ichi chaamo muno zvakanyanyisa, ndonyaya yatatafema nayo.
Vamusara vakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere kurudziro dzavana chiremba kuti chirwere ichi chisapararire.
Zvakakosha kuti vanhu varambe vachipfeka maface mask avari kunzi vapfeke. Vanhu vasaite mistake kana kuti zvinhu zviri kunyanya kuonekwa kwezvinoiso nekuti face mask inoiswa pachirebvu kana pamhanza inofanira kuvhara muromo, mhino nechirebvu. Ndobasa reface mask. Mamwe maface mask ariko anosiya munhu ari pachena ayaya haatombofanira kunge achishandiswa iyayo. Saka vanhu vavapfeke maface mask avo ngava vashandisa masanitizer kuchenesa maoko kana kugeza maoko acho. Uye panoungana vanhu kana ingavateerere zvanzi vanhu vafanyanye kuungana vakanyanya kuwanda izvi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatiwo danho rakatorwa nehurumende relockdown rakakosha zvikuru, vachiti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kunopa kuti ruzhinji rufambe zvakanyanya, izvo zvinowedzera kupararira kwechirwere ichi.
Zvaita nehurumende izvo kuti tipinde mulockdown ndizvo chaizvo, because vanhu vanga vakutiza kuenda kusouth africa neruwandi rwavo. That's why Bulawayo yaita epicenter kubreak break kwanga kufira ite. So idecision yekuti vanhu ngavadzoke kumba, inini I think vanhu vanga vachibva kusouth africa ndivo vauya bereki nevakwiza malocal cases. But malocal cases edu anonyanya kuti vavery mobile nenyaya economic difficulties zvokuti tinofamba sereki. Harare Bulawayo, Bulawayo Harare, Bulawayo take break ndoupenyu hwedu.
Vaimba vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti hurumende yamomoterwa. Vamadzorera vati hurumende haina mari yekuongorora zvakanyanya, vakati chakakosha panguva ino kuti munhu wega wega azvigarire kumba kuchengetedza utano.
Nyika yezvino yamomoterwa, haisisina zano rokuti yoita sei. Tangatizvibetserei, zviisolete ugare uri wega. Kana wangofungidzira kuti ungangove nechirwere chingangoite secovid-19, ukangotanga kunzwa musoro kana kungonzwa flu kana kuzarirwa kupisa muviri, kurwadziwa nyama dzese, kuita wiki, zvese izvozvo zvinhu zvinonongedza kuti ungagona unge wava neutachiona wecovid-19.
Asi muzvawe Joelin Nyachiru, mumwe mugari wekuglenview, vati kuisa nyika mulockdown vanhu vasina chouviri hakuna zvakunobatsira.
Saka nokudaro dai hurumende yedu yanga yapa vanhu mukana wekuti yanga yavarongedzera chikafu zvokuti vange vachidya vakagara mudzimba, ndokuti zvinyatsobuda kuti vanhu vanokwanisa kunge vakagara mumba vachizvichengetedza. Ezviitizvi nekuda kwenzara, kushayikwa kwemvura zvakare, zvakati vanhu varambe futi vachingofamba vachingoungana. Plus mbocha dzatinofamba nazvo mapublic transport tiri kuunganidzwa mumabhazi.
VaChristopher Gori, mumwezve mugari wemuHarare, vatiwo pasina kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare, vanhu kunyanya kumisha inogara vazhinji vacharamba vachiungana pazvibhorani sezvo vasingakwanisi kugara vasina mvura.
Harare, for example, haisi kukwanisa kusupplya mvura 24/7 pamatepi ethouse level. Saka izvo ndizvo dambudziko raapo manje rekuti vanhu vakuenda kuzvibhorani semaota netipsofisi ekutwangwa achinowana mvura. So vanhu they are now forced vachinoungana muzvibhorani zvinezvenekuti zvibhorani zvacho hazvina kuwanda.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti nekuda kwekukwira kuri kuita chirwere checovid-19, vanhu vanenge vokurudzirwa kugara mumba kana kuti lockdown kutanga mangwana. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti kubva mangwana mamwe makambani anenge asingachashandi, uyewo rakatorambidza magungano kusara kwevanenge vachienda kurufu asi vasingadariki 30. vanhu vanenge vasabvumidzwi kuenda kune mamwe makuta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.